Ange takatarisa madingindira mana tinenge tichiita hurukuru zveya hurukuru pamusoro pawo. Dingindira rekutanga richienderana nenyaya yelobbying and advocacy yekuti zvinhu zvatiri kuedza kuti tizokumbira nekuti nekuloba kuti hurumende nekuadvocatea kuti zvinge zviwanikwa muZimbabwe ndezvipi. Tichitarisa nyaya yemasalari evarayirizi tichiloba kuti masalari wayo awedzerwe, tichiadvocatea kuti vadzidzisi vatambire mari inokwana inoita kuti vaite basa ravo vakafara. Tichange tichiitawo advocacy yakawanda panyaya dzakasiyana siyana dzinosanganisira zveutano hwevanhu, zvinosanganisira zvemamiriro ekunze, zveclimate change. Ndozve zvimwe zvingati advocacy muzvati tichiita. Saka Congress yedu ichadiscusa padingindira iroro relobbying and advocacy, yobuda negwara rekuti for the next 5 years ndezvipi zvinhu zvatiri kuzoadvocata for kuti zvinge zvichiwanikwa nevarayiridzi nevana veZimbabwe nevarombo vose. Dingindira redu rechipiri rinenge riri recapacity building, apo patiri kutarisa kubuilda macapacities emacommunities edu kuti anga ari more resilient panyaya yeclimate change, kuti ndezvipi zvatingaite kuti builde macapacities emacommunities edu, ndezvipi zvatingaitawo kubuilda macapacities emamembers edu kuti akwanise kunge achirarama munyika yakaoma kudai, ndezvipi zvatingavadzidzise kuti vaite mabhindauko ekuti vakwanise kurarama. Ndiyazvo zvipi zvatingaita kuti tibuilde capacity organization chaiyo chaiyo kuti organization yedu inge ichikwanisa kuramba yakamira panguva yairi kuzunguswa zvakanyanya nestate yairi kutirwisa ichida kuparadza gungano redu rematicha. So ndozvodingindira rechipiri. Dingindira rechitatu, tichange tichitarisa nyaya yekubatana nemamwe maorganization akasiyana siyana nekupusha mashoko. Apa tichange tichibuda negwaro rekuti kunetworking yedu kuti ibudirire, tinokwanisa kunetworka nevanhu api vatingabatane navo kuti tikwanise kuita zvirwirangwe panyaya yematambudziko atosangana nawo, kubatana kwatingaite nemaparents kuti tiite zvirwirangwe panyaya yekusumudzira dzidzo yedu, kubatana kwatingaite nemamwe maunions nemamwewo maorganizations kuti tiite muonera pamwe panyaya yematambudziko emuZimbabwe. Chechina chatichange tichiita hurukuro nazvo, dingindira rechina richange richingotarisa nyaya yekuti mamembers edu atitoita sei kuti agare achiwana maservices akanaka, maservices anoita sana funeral services, maservices akaita sekuti awane medical, maservices ekuti awane maloans, maservices ekuti awane mastains, maservices wakangosiyana siyana anoita kuti vararame upenyu hunenge huri nani. Padingindira irori tichange tichizobudawo zvenenzira dzatingaite dzekuti tikwanise kuhwezva vamwe vatsigiri kuti vabatane nesu kuti tikwanise kuita makambeni zvedu azove nemutsindo kana tichinge taboka rakati kure.
Kune avo vanoti zvinangwa zvenyu zvawandisa uye hazvisi zvisina kunangana nemihoro yevarayiridzi chete, zvava zvematongerwo enyika, nokuti tinoona kuti mava kudhila nezveclimate change nezvekushaikwa kwemvura mudenga. Munoti chiipa nenyaya iyi?
Varayiridzi vanhu vakangofanana nevamwe. Mvura ikasanaya tine minda yedu kwatotorimawo kusirira kutokohwewa, tine ana mai vedu, tine vana vatodzidzisa vanoda kubva vadya kudzimba dzavo. Kushayikwa kwemvura kunoafekta tese, kuchinja kweclimate kunotiafekta isu sevarayiridzi. Tine basa gurusa rekuti patodzidzisa vanhu ngatikodzisadzidzisei vana kupasa mukirasi chete, titodzidzisawo nezvekuchinja kwekunze izvezvi. Ndosaka tine maticha ana geography, agriculture nezvimwe unove hutesto hwatotarisira kuti hungatoshande kusumudzira nyika. Kushayikwa kwemvura kunotiafekta nokuti toomwawo mvura tiri vanhu. Hakuna chinhu chinonzi ichi musataure nezvacho nokuti mungori varayiridzi. Kana magetsi kusina, dzimba dzedu hadzikwanise kubika, tichitorowo vanhu. Saka zvinhu zvose zvekuti tikange tichiita hurukuro, tinoitawo zvisungo, topa muonero muono wedu kuvanhu vanenge vachitonga nguva yekuhurumende iriko, kuti tari titarisa panyaya yeclimate change kuti dai maita izvi isu tichaita izvi, panyaya yekushayikwa kwemagetsi dai maita izvi isu tichaita izvi. Saka hapana chakashata pane izvozvo, hapana matongerwo enyika aripo. Inyaya yedumbu revanhu, inyaya yekudya, inyaya yekuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu, inyaya yekuchengetedzwa kweenvironment yedu. Inobatsira murombo wese, inobatsira munhu wese chero ane mari kuti earth yedu irambe ichichengetedza mamwe magenerations achateera kumberi. Ibasa reumwe neumwe zvizvarwa chepasi rino rese kuti tibatane patichirwisana nenyaya yekushanduka kwekunze.
Panyaya yokudzokera kumabasa panovhurwa zvikoro mwedzi uno, sangano renyu rakamira papi?
chisungo chakatoitwa kare neNational Executive Council yatuzi kuti hakuna kuzvikoro kwatichadzokera kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa. Zvatichange tichingotozoita chete ndechekuti panovhurwa zvikoro tikutokurudzira kuti varayiridzi vati chero pavanenge vasingaende kumabasa asi vari kunharaunda kwavo kumaanogara kumamana kwavo kwavanogara ikoko vabatsire vana vese vave varombo vanenge vauya kwavari vavadzidzisire kumba ikoko. Satiri kuramba hatisi kuramba kubatsira vanhu sesu, tiri kuramba zviri kuitwa nehurumende zvekuti vanotora mari yese yenyika vachizvidyira vachikwira dzindege vachiwedzera mazimota vachitotenga nendege chaidzo asi mari yekuti vaise muzvinhu zvakakoshera nyika vasingaisi. Saka isi tiri kuti hatingaende muzvikoro zvinonge zviine hurumende, zita rehurumende iyoyo isiri kuramba kupa maservices kuvanhu isi toshandira mahara. Saka tiri kuti kana tisati tatanga kubhadharwa mari yedu yatinodeserva sevanhu tichange tichingogarawo kudzimba dzedu asi tichange tichibvuma kubatsirana nevarombo vese vane vaida kuwana dzidzo. Tichikurudzirawo mamatiya kuti aite seizvozvo vana vevarombo vasapani shiwe nekuoma kwaita zvinhu vachivadzidzisawo mahara kana aine zvaanenge atendwa nazvo ndizvozvo, asi kubatsira timurambe tichibatsira asi kumabasa hatizoendi kusvikira nyaya yemasarari zedu yatagadziriswa. Hatingarambe tichishanda vanhu vari kubata pesi yenyika vari kutora mari yedu vachizvidyira vachisaya kana shoma yavangaise kuhealthcare, yavangaise kueducation nezvimwe zvinoita kuti nyika ifambire mberi.